Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kuRume 4 2019 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Parliament has to approve this. Parliament has to approve.
Mutemo unoti pese panokweretwa mari kunze parliament ndiyo inopa mvumo.
Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoudza dare reparamende kuti Zimbabwe yakakwereta mari inodarika mamiriyoni mazana mapfumbamwe kuAfrican Export and Import Bank kuti itenge mafuta ekufambisa dzimotokari asi dare richiti hazvisi pamutemo.
Muongororo nemutsvakurudzo dzedu kuburikidza nemubvunzo yatanga timubvunza haazive kuti basa rechipurisa rinoshandwa sei tikamubvunza kuti unoshanda uri kupi akataura kuti kuDepartment Law and Order asi hakwanisi kuziva vatungamiriri vake.
Muzvare Joanna Mamombe vanova nhengo yeparamende inomirira Harare West vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende.
Ndakakumbira kugovernment kucabinet ndikapiwa mvumo yokuti makampani iwayo timabvumidze kuti vange vachitenga mafuta avo avanoshandisa ivo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti hurumende ine urongwa yokuti makambani atenge mafuta ekufambisa dzimotokari oga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga vaudza komiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee kuti Zimbabwe yakakwereta mari inodarika mamiriyoni mazana mapfumbamwe $985 million kuAfrican Export and Import Bank kuti itenge mafuta ekufambisa dzimotokari. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Dare reparamende rinotiwo zvimwe zviri kuitwa neRBZ hazvisi pamutemo. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda apo Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga nevamwe vakuru vakuru mubhanga iri vange vari kubvunzurudzwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa mari dzehurumende. VaMangujga vaudza komiti kuti RBZ yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu emadhora kana kuti $985 million kumabhanga akaita seAfrican Export and Import Bank uye vati mari iyi ndiyo iri kushandiswa kutengesa zvinhu zvakaita semafuta emotikari. Sachigaro vekomiti vatendai biti vati paramende haina zvainoziva nezvikwereti izvi uye pamutemo paramende ndiyo inofanira kupa RBZ kana kuti hurumende mvumo yekukwereta mari kubva kunze kwenyika. Vati RBZ iri kutyora bumbiro remutemo uye inofanira kusiyana nezvairi kuita uye inofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo pane zvayakaita.
When an external debt is acquired, parliament has to approve this. Parliament has to approve.
Mutemo unoti pese panokweretwa mari kunze parliament ndiyo inopa mvumo. Pamari yese yamakakwereta hatina kumbokupai mvumo. Saka makakwereta sei mari inosvika biriyoni remadhora ekuAmerica musina mvumo.
Asi vaMangujga vati mari iyi yakakweretwa zviri pamutemo vachishandisa mutemo weReserve Bank Act uye vakawana mvumo wekuita izvi kubva kugurukota rezvemari pamwe negweta rehurumende.
That my mandate goes onto this act. What happens subsequent to this one? It means that
indakaita basa rangu sezvinodiwa neRBZ Act.
zinozo itika mberi zawazimwe. Sezo tichikweretera president nenyika. Zinoreva kuti minister ndivo vaifanira kuenda kuparamend. Nekuti ini andisi nengo yeparamend.
Vabiti vati zvese zviritwa neRBZ zviri kunze kwemutemo uye RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo.
Why is the Reserve Bank not brought these loans to Parliament through the minister?
Mvuzo wangu ndiwe kuti sei musina kuuya kuzotsvaga mvumo sezvinodiwa neconstitution.
Vamanguja vabvuma kuti vanogona kunge vakakanganisa uye vati vachagadzirisa pakatadzwa, asi varangaridzawo vabiti kuti pavaive gurukota rezvemari vakakweretawo vasina mvumo yeparamende.
You know it means of finance yourself.
No, that it owes Zimbabwe an apology.
Simon, I'm one of the person in this country,
yes,
with institutional memory.
Yes.
Vote yourself. No, Minister of Finance.
Let's not go into history.
I have got in my files.
No.
I have got in my files.
No, John.
The loans
John,
that yourself
John,
also
John.
Signed are going to be being it. And such loans, they never went to the parliament.
Imwe nyaya isina kufadza committee inde kuti RBZ yakakweretesa hurumende mari yakawandisa kudarika mari yairofanira kunge ichikweretesa. Mutemo unoti RBZ haifaniri kukweretesa hurumende mari inodarika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvebudget rehurumende. Vamanguja vaudza committee kuti gore rapfuura RBZ yakakweretesa hurumende mari inosvika 2.9 billion iyo hurumende yaive nebudget re 5 billion. Nengo dzekomiti dzaradzawo kusafara nenyaya yekuti banga guru riri kuramba richiita zvikwereti risina mvumo yeparamende, uyewo kuti havasi kufara nekambani yebhanga iri yeZimbabwe Asset Management Company iyo yakatora zvikwereti zvemakambani ainge ave kutadza kubhadhara zvikwereti kumabhanga. Vabiti vati zviri pachena kuti kambani iyi yeZamco yakatora zvikwereti zvevanhu vane chekuita nezvematongerwo enyika, uye vati vanobvumirana negurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti kambani inofanira kuvharwa sezvo ichipfuurira vanhu kuti vasabhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengo yeparamende MDC inomirira Harare West mudare reparamende muzvare Joanna Mamombe vamiswa pamberi pedara magistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nekukurudzira vanhu kuti varatidzire munandira. Asi muzvare Mamombe avo vakasungwa nemusi wemugovera kunyanga vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Kuti tinzwe zvaitika mudare, tanonoka wande weStudio 7 abata rimwe remagweta avo vaObey Shaba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomera mhosva yekuedza kuda kukudugura hurumende nechisimba. Saka patamira pamberi pedare ramutongi muzvare Mugwagwa taurira dare isusu kuti muzvare Mamombe havana kunzwa kudare nenzira dzinotarisirwa pamutemo. Kubva pamasungirwo avakaitwa vakasungwa nevanhu vatingati havasi mapurisa asi vainyebera kuva mapurisa. Zvekare pavakasungwa vanhu ivavo havana kutevedzera zvinotaura bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti munhu wese asungwa anofanirwa kuziviswa kuti asungirwei panguva dzaanenge asungwa ipapo. Ikazotaura zvekare kuti azounzwa kudare mushure nekudarika kwenguva dzinokwana kuita idzo 48 hours pachirungu zvinova zvisingatigirwe nebumbiro remutemo. Saka vamuchuchisi vazobedza wacho akasunga muzvare Mamombe kuti azvitaurire ega pamberi pedare auyawo zvechokwadi akataura, asi ichazoonekwa muongororo nemutsvakurudzo dzedu kuburikidza nemubvunzo yatanga timubvunza. Haazive kuti basa rechipurisa rinoshandwa sei. Tikamubvunza kuti unoshanda uri kupi akataura kuti kudepartment relaw and order, asi haakwanisi kuziva vatungamiriri vake. Mutongi zvekare abva ati mangwana nakota past 11 achatonga kuti muzvare Mamombe vakabatwa zvakanaka here, kodzero dzavo dzakatevedzerwa here, vakaziviswa here kuti vakanga vasungirwei panguva yavakasungwa. Zvekare achapa mutongo wekuti vakaunzwa pamberi pedare munguva yaitarisirwa here pamutemo. Ndo zvaitika izvi. hatina kukwanisa kunge chicha hiyo application kuti vatongo vachibva kunze iyoyo chikamu chichaitwa pamberi pedare rehigh court.
Pari zvino vari kupi?
Pari zvino vaendeswa kuchikurubhi kunochengetedzwa vakadzi vanenge vari muusungwa kana kuti vakamirira kutongwa.
Asi mhosva yavo ichikodzi vakange vachikurudzira kubiswa kwehurumende pachigaro.
Mhosva yavo ndeyekuti vaida vaikurudzira kukuduburwa kwehurumende nechisimba kuburikidza nemashoko avakataura.
Saka mamirira kudzoka kudare redzimhosva mangwana.
Tamirira kudzoka kudare redzimhosva mangwana na kota past 11 kuti tipuwe mutongo, then tozoona kuti toita sei kana tichinge tagamuchira mutongo uyozvo.
Gweta Ramuzvare Mamombe vaObeshava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Tichiri panyaya dziri mumatare, munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaonekwa vaine mhosva yekurova mapurisa apo vange vachipuwa mutongo wavo kudare raMagistrate kuGoromonzi. Vakanzi vabhadhare madhora zana kana kuti kugara mutirongo kwemwedzi wose. Asi gweta ravo vaDoug Coltart vati vari kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro sezvo vachiti vachere vairwisa kuti vazvidzivirire kuvanhu vainge vaine pfuti nembwa vachivarwisa. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vachere.
Nachapinda mudare redzimhosva ndichinenerwa mhosva yekurova mumwe wemagadhi akanga achishandiswa mukundipamba inini. Ndawanikwa ndichinzi inini ndine mhosva yekuti ndakamudzorera mushure mekunge murume uyu anga achidhirowa achida kurumisa vanhu nembwa waine pfuti wakamirira vanhu vaida kutipamba kuti vauye kwavaishanda navo.
Dare ratonga kuti chii?
Dare ratonga kuti munhu gadhi iye kumurova kwatakaita yaiwa mhosva, asi sakadaro mutongo wedare waiswa. Asi ndine chinyunyuto nemutongo wakadaro nekuti mutongo wakadaro unofanira kuratidza macircumstances, nekuti ukati mumwe munhu ari kuda kukuuraya akakubata ari kuda kukuuraya ane raisi yako iri panguva yakaoma yekuti unogona kunge uchiurayiwa nemunhu iyeye, upenyu hwako uri pakaoma ukange uchizvidifenda. Hatitarisire kuti dare ringabude nemutongo wakadaro.
Magutsikana here nomutongo wapiwa nedare redzimhosva?
Kubva panapa mutongo wapiwa nedare remagistrate tichange tichiukwikwidza. Tabhadhara yedu faindi kuti tinge tiri free tinga tiri panze chidi, asi mutongo hakuna kukwikwidza chidanho chatorwa nedare kudare hombe rehigh court, nekuti tanga tichatarisirawo kuti dare richatarisa macircumstances ekuti pakaitika chiitiko chakadai tisu tainga tiri pane upenyu hwedu huri panjodzi, tiri mukati mekupambwa, tirisu tatanga zvekare kunge tichirohwa, tirisu zvekare tanga tiri kuda kurumiswa nembwa varume avo vaine pfuti vakamirira kuti vakanga vachida kutipamba, vakanga vakavhara kumeso kwavo, vaine mota dzisiri dzemapurisa vavo vachitora vavaishanda navo. Zvese izvozvo zvaifanira kunge zvichikonzitwa paruling yakadaro, nekuti ndiwo yatinoti self defense. Zvese izvozvo ndo zvinokonzitwa pamutongo, asi taona kunge hazvina kunge zvatariswa mutongo wakadaro. Saka izvi zvinopawo kuti wende chinyuto nemutongo wakadaro, asi ndiwo mutongo wapiwa.
Munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vechidiki mubato reMovement for Democratic Change mudunhu reHarare vanoti vawirirana kutsigira vaNelson Chamisa semutungamiri webato iri musarudzo dziri kutarisirwa muna Chivabvu. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, vakasanobata chigaro chemutungamiriri wevechidiki mudunhu reHarare vaStanley Manyenga, vati pamusangano yavakaita nemugovera nesvondo vakawirirana kuti vachazenge vachitsigira vaNelson Chamisa.
Munhu atinge tichitsigira muno muHarare sevechidiki veHarare ndiva advocate Nelson Chamisa. Takabvumirana pasina kupokana kana pasina kunyunyuta kwevamwe, munhu wese akawirirana izvozvo.
Munyori mubokareve chidikiri va Jenford Ngadziwore vaudza Studio 7 kuti uwandu hwemavhoti akawanikwa navachamisa musarudzo dzapera ndiwo aita kuti vafunge kuvadzorera vachiti zvinobatsira kusimudzira bato ravo.
Chokutanga ndechekuti munoziva kuti tiri kubva musarudzo dzakakosha chose. Sarudzo dzakauya after vachangire vatisiya. But dzine nguva diki diki tiri mutamusarudzo imomo. Vachamisa vakwanisa kugadha 2.6 million votes. According to our voter tabulation. Chazinirwa nezvekutizo ningwa diki diki iyoyo akava munhu atavana kutizo anokwanisa kuti atipfurire mberi tichiprepare maelection achauya.
Mumwe mutungamiriri wesangano revechidiki rakazvimiririra replatform for youth development Maclaris Maduku vati hapana chakaipa kuti mapoka adome vatungamiriri vavachatsigira asi vanofanirwa kupa munhu wese mukana wokukwikwidza nokutsvaga rutsigiro.
Iyi inenge iri process iri leading kuenda ku Congress. Vazvika Congress ikoko tingati process iyo ndio inonzi nomination process. Mayouth anofanira kuti kana vasvika ikoko voti iri ndiro candidate redu asi ngavabvumidzwe kuti kana paya kuitwa sarudzo inge yakaita sarudzo yejekerere kuti vaunzawo mamwe macandidates vanenge vaitawo mamwe manominations. Pakwanise kunge paine sarudzo yakanyatsojeka kuti vachiti tinoda uyu havachoda uyu ndinofungidzira kuti ndo zvatinoti isusu ijekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maveza vanoti havaoni bato remdc richiita sarudzo dzejekerere.
Ina ndione kuti sarudzo dzemumdc dzingaitwa pajekerere sei kana ivo vakuru vacho vakaita sana vachibaya vachitaura kuti vachamisa havafaniri kukwikwidzwa.
Vechidiki mudunhu reHarare vaudzwa vatori venhau kuti vanofungidzira kuti bato reZANUPF richashandisa dzimwe nhengo dzebato iri kuti dzikwikwidze vachamisa. Asi mutauriri weZANUPF vaSimon Kayamoyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti havanei nezviri kuitika mubato reMDCT uye vakaramba mashoko ekuti vanoda kuti vachamisa vasatungamirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende ichabvumidza makambani akaita seanochera zviwanikwa kuti atenge mafuta avo ekufambisa dzemotokari senzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemafuta aya munyika. Izvi zviri kuuya apo hurumende kuburikidza neRBZ nebazi rezvemari iri kutatarika kuunganidza madhora ekuAmerica anodiwa kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari anokwandira nyika. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Vagumbo.
Zvandiri kuda kuita, zvandiri kukumbira kuita, zvandakakumbira kukabhineti ndikabvumidzwa nehurumende ndezvokutizvo tina makampani mahombe anoita zvemining aya. Tinana Unki, tinana Mimosa, tinana Zimplants. Makampani edu mahombe aya anotengesa zvicherwa zvavo panze penyika. Kana achitengesa zvicherwa panze penyika vanowana mari yavo yeforex yatiri kuchema nayo yatiri kutaura nayo iyi. Vane imwe yavanonzi kana forex iyoyo yapinda iyo mari yepanze iyo vonzi imwe yachona ngavasare nayo vakaichengeta kuitira kuti vagokwanisa kutenga tenga mapati zvavanoshandisa pamabasa avo. Saka ndakakumbira kugovernment kucabinet ndikapiwa mvumo yokuti makampani iwayo timabvumidze kuti vange vachitenga mafuta avo avanoshandisa ivo pabasa ravo kwete okutengesa asi avo kureva kuti vachiregera kuenda pamutsetsa umwe chete neveruzhinji vakaita sesu asi kutivo vachizvimirira vari vega. Ndo chikumbiro chandakaita kuhurumende chikabvumiwa nomusi wechipiri.
Asiko vamwe vari kuti kamadi kuunza mamwe makambani akawanda kuti atengesere vanhu kwete kuti iwo vemakambani chete zvingakwanisika here izvozvo?
Makambani akawanda akazara, tina makambani anopfuura makumi mashanu namatatu 53 kampanizi dzakapiwa malaisensi dziri kutadza kuunza mafuta. Haisi riro dambudziko rediro, varipo vakatora malaisensi vanenge vatsvaga makambani avanotaura vachiti tinewo atinozivana navo vanogona kunza mafuta vakadizi tigodi vanawo malicense vakapiwa malicense 53 companies dzakapiwa malicense dzinawo kana dzichikwanisa hadziunze havafani kunza nomukoto vanofanira kunza zviri pamutemo ichigamuchidza petrol yachona nenoiki yataimbotinokzi mukudhara kuitira kuti zvinhu zvigova necontrol munyika nokuti pane matek pane mitero inodiwa nehurumende asi unongonza nhasi mangwana umoomuka ava kuti enda wana vangu vanoda kunza petrol mangwana enda wana vangu vanoda kundiunzira dizeri mangwana vakawandisa ndino havaperi kutaura ndinogara ndakangozara nawe ivavo but vatakapa malicense vanawo havana chavari kuita kunongova kutaura oruzhinji kusina kana chakuno kuchimuko nacho.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vedunhu reAlabama muAmerica vanoti vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nedutu mupengo rakarova nzvimbo iyi nemusi wesvondo. Kutsvaga vanhu vari kushayikwa mushure memhepo yakasimba iyi kuri kuenderera mberi. Mutauriri wevari kutsvaga vanhu ava kana kuti mudunhu reLee County kana kuti Emergency Management Agency amai Rita Smith vanoti vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vari kubatsira muurongwa hwekutsvaga vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vakapona here kana kuti kwete mutsaona iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati hurumende yavo ichabatsira vanhu nepose painogona. Munyaya dzezveutano, sangano reZimbabwe National Family Planning Council kana kuti ZNFPC ririkurudzira varume kuti vapindewo muchirongwa chekuronga mhuri chinozikanwa nechirungu kuti vasectomy. Mutoredwe nhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Operation yevasectomy inoitwa pasikarudzi yemunhurume izvo zvinoita kuti asazope mudzimai wake pamuviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Moses Macheka vanoti varume vakawanda vemuZimbabwe neAfrica yese zvayo havadi kunzwa nezvechirongwa ichi kunyange zvavo vachinge vasvitsa huwandu hwevana hwavari kuda.
Varume vakawanda vekaucha yedu ndekumaAfricans akawanda nzira yavaide because vanoti murume hapana kugoma handiti mukadzi ndiye anoguma. Saka vamwe varume vanototi unenge watonge bhuru rakachekwa rea handiti avavadi but chero vasade kuita mwana patastiwa havadi kuita se chero vasvika nhamba yevana vari kuda vanongo pane kamwe kafiye karingoripi kekuti ko ndikazoda futi kuzoita futi mwana.
Dr. Macheka vanotsanangurawo zvimwe zvezvikonzero zvinoitisa kuti vanhurume vazhinji varambe kutora danho revasectomy senzira yekuronga mhuri.
Kana tomboti wazorambana neumwe mukadzi ukawana mumwe mukadzi kazhinji kacho vanhu vanoda kuti maunion yese pangoita kamwana. Saka ndo zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti varume vasaide vasectomy.
Chiremba ava vanoti varume vanowanzoda kuronga mhuri nenzira yevasectomy ndevaya vane makore anodarika makumi mana. Dr. Macheka vanoti pane varume vatatu vakanyoresa kuti vaite operation iyi gore rino asi havana kuzoya kukiriniki kuzobatsirwa.
Vangu vandandakabhuka panapo mwanga ne 39 mwanga ne 44 mwanga ne 42 years ndiri ndo so far ndakabhuka for the past 3 months ende vese vari kubva kuna naye Highfield Mbare Fakosi but takangovabhuka havana kuzouya ndofunga vakazonochinja moyo.
Dr. Macheka vanokurudzira varume kusarudza nzira yekuronga mhuri iyi vachiti inzira yakanaka zvikuru nokuti hapana mishonga inonwiwa sezvinoitwa madzimai ayo anonwa mapirisi okuronga mhuri kana kubayiwa majekiseni.
Totikurudzira kuti varume vanenge vasvika vana vavari kuda kuita vatore nzira iyi because inzira yakanaka ende iri permanent. Iri nzira yakanaka haina kuti like mukunu wamushonga kana pane imwe yanga yakunzi pane vamwe vaiti takuda kuita male what contraception yeimwe hormone rekushandisa kuvarume ichiri under trial izvezvo yakasiyana neyo because hapana chaunenge uchitora hapana chonobaiwa kungoitwa one procedure and that's it for a lifetime.
Dr. Macheka vanoti operation iyi inoitwa munhu akasvinura uye haitori nguva yakareba zvokuti pazuva vanokwanisa kubetsera varume makumi mashanu kana vachida kuronga mhuri nenzira iyi.
It's not a very long operation, it's a minor procedure. Inoitwa munhu akasvinura. Panongoiswa mushonga wechiveve hautorwadzivi zvakanyanya, haurwadzivi. Maybe pain unongonzwa ndeye pakuisa mushonga wechiveve. And then it takes around 30 minutes kune munhu ajaira kuita. Ma complications are very minor, anoitika during and after operation.
Chiremba ava vakavimbisa varume kuti hapana zvinochinja maererano nenyaya yezvepabonde kana operation yevasectomy yaitwa.
Murume anoramba achiindwa mafeelings eurume and anokwanisa kuenjoya bonde nemudzimai wake kana negirlfriend yake zvakanaka.
Vakatiwo makiriniki ari pasi pebazi rezveutano pamwe chete nesangano repopulation services Zimbabwe akakwanisa kuita maoperation evasectomy pavarume vanosvika makumi maviri nevatanhatu muZimbabwe yese mugore ra2018. Vakaendera mberi vachitiwo makiriniki emasangano anoti Population Services International PSI neFamily Health International FHI360 haana kukwanisa kuwana kana murume mumwe chete zvake akasarudza nzira yekuronga mhuri iyi. Dr. Macheka vanoti sangano ravo rezNFP richaedza kushambadzira zvakanyanyisa nzira yekuronga mhuri yevasectomy kuitira kuti varume vakawanda vafarire chirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kuSpilhouse Clinic paHarare Central Hospital, ndini Kerim Dzamaisi.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo yenhabvu vari kushushikana nemamiriro akaita zvinhu kwasara masvondo matatu chete kuti chikwata chavo chemawarriors chipinde munhandare mutambo mukuru we2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville. Michael Kariati anotipa zvizere.
Cheri kutemesa musoro vatsigiri vemawarriors ndechekuti vatambi vavo havasi kutamba kuzvikwata zvavo zvekunze kwenyika. Uyezve vari kutamba vacho vari kutatarika zvinotyisa kwasara masvondo matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Vatsigiri ava vanoti vatambi vanga vachisimudza chikwata ichi mudenga pamitambo yapfuura ndivo vasiri kutamba kuzvikwata zvavo kana kuti vari kutatarika. Kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona ari kukundikana kupinda muchikwata cheLokeren icho chiri pasi pasi muPremier League yekuBelgium mushure mekumboendaiswako nechikwata chake chepamusoro cheAnderlecht. Mabila tinakamba haasi kutamba kuClub Brugge kuBelgium zvichisanganawo naKama Billiard uyo ari kutatarika kuOrlando Pirates South Africa sezvo ari kunzi akakuvara. Pamusoro pezvo tinokadewere achangowana basa kuchikwata chisina mukurumbira cheHelsingborg kuSweden mushure mekubva kuchikwata cheLee Havre iyo ine mukurumbira kuFrance. Izvi muteveri wemutambo uyu vaInnocent Mutena vanoti zviri kukanda rima muchinangwa cheZimbabwe chekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi.
Atoti makey players acho haakutamba kumaclub avo saka tinoona sekuti vanenge vasina match fitness yakakwana. Saka hati kudauta kuti pano gola kunge mechi yekuti tinokwanisa kuihwina. Tichaenda zvedu chinosapota timu yedu pati tikudauta kuti tinogona kuhwina mechi iyo.
Mutsigiri weCapes United Valoid Sande vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumusha weMawarriors.
Chikwata chedu cheMawarriors pari zvino chakatimire pakunyangara. Saka takutongoti dai Mwari apindira.
Murairidzi weMawarriors Sande Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo uyu mangwana. Asi manager waMawarriors vaWellington Mpandare vanoti Chidzambwa ari kuda kutarisa vamwe vatambi vatsva Macaulay Bon ari kutamba kuEngland naKelly Lunga uyo ari kuGermany. Asi mutsigiri weMawarriors Vaibhet Mushunje vanoti izvi zvine ngozi.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pastage yakadai vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo handione zviri zvakanaka.
Mawarriors ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vabudirire kuenda kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Matereri msakanganuti mchirongwa chedu che live talk na 8 PM tichange tichitarisa nyaye Congress ye MDC. Sezongo ya diapera rigati mbotarisa msore ina oshakare. Governor we RBZ Dr. Mangujga vanoza paramende kuti Zimbabwe yaka kwerita mari ku Afri Exim Bank. Taba tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasa. Nukonika eni mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Emina Ntunga Milinkomo mnaoze isindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo msaka 4 kumbimbitho 2019 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo be-MDC eHarare lakobulawayo bathi ozancintisana lomnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress ozayo uza kuba ezithezele olulenkume.
We are very clear ukuthi thina lo okhona ukuphikisana nomongameli sefuna ukuvota elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapho eCongress athi azivotele nje elakhe ibandla, ngoba phela kasiyani ukuthi abantu ngomongameli.
Umumo emasimini esigabeni seMathebeleland South ubikwa umubi kakhulu. Sile ngxoxo lomlimisi omkhulu ogatsha lwe-Arex.
Isimo sezilimo singathi sesiguqulile kulandela ukuna kwezulu esithe salithola ngonhlolanja, bese singasela themba sibili besithi sizalahlekelwa, kodwa ezolithenga ukuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi, kodwa angilusizi kulaba ababephuza ukulima.
Kwezempilakahle baningi abasakhulayo asebedanela kuzidakamizwa ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC eHarare bathi ayizitha amalunga aleli bandla afisa ukuncintisana lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress ozakwenziwa ngoNkwenkwezi. Bekhuluma emhlanganweni abawenze namuhla, abasakhulayo laba bathe uChamisa nguye yedwa omele akhokhele leli bandla njalo kalimelanga ancintiswe. Kule nqabangxoza esiqhamukile kuleli bandla, amanye amalunga alo esithi akula muntu omele ancintisane loChamisa kukhetho lokudinga umholi walo omutsha. Kona kanelwa ukuthi umnumzana Douglas Monzora kumbe umnumzana Elias Mutsuri balesifiso sokuncintisana loChamisa. Amazwi abasakhulayo be-MDC laba acotozwe ngabantu abaningi abathi ukwalela abanye ukuncintisana lomnumzana Chamisa kuveza sobala ukuthi leli bandla liphila ngemikhuba lemikhutshana yebandla leZANU-PF. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDC kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube, yena othi labo njengabasakhulayo be-eHarare kabafuna ukuthi uChamisa ancintiswe.
Njengobulawayo youth assembly MDC sithi thina kasi ngeke sitinte umtshayeli webhasi otshayele kuthi kangaka ngokhetho luka-2018. Kambe singatshintsha uChamisa ngalesi sikhathi sangesithembeni. We are very clear ukuthi thina lo ofuna ukuphikisana nomongameli wethu sefuna ukuvota elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapho eCongress athi azivotele nje elakhe ibandla, ngoba phela kasiyali ukuthi abantu be ngomongameli. Uyakwanisa ukuba umongameli we-Ferrari Society, siyakuvumela ke lokho. Kodwa i-MDC ayidingi umongameli, umongameli uvele nje ukhona.
kodwa ukuya ku Congress ncube kusho ukuthi izikhundla kumele zincintiswe laye uchamisa ngokwakhe usekuthila ukubana ofuna ukuncintisa esikhundleni akiso wamukelekile njalo uyavunyelwa lina liphikisana lalokho ngaliphi
asiphikisani lakho kodwa thina sibuthungameli uyabona nxa ubuthungameli kumele ufake i-direction so abantu basenza saba ubuthungameli ngoba bekwazi ukuthi kumele sibambe inhlanganiso yabo sifuna ukuthi inhlanganiso ingabi akula nhlanganiso engaba lama-centers of power amabili i-center of power iyi-one engubabuthamisa and lokho sikholwa ukuthi ulamandla njalo uyenelisa ukuthi khulule asifuni into ezasidabulela ibandla and kuyabe kuqala kuleli bandla le-MDC ukuthi umongameli webandla ancintiswe ekhethweni le-Congress yebo yena umongameli wakhuluma ukukhuluma kodwa thina ngoba ibandla lethu alisilo likaChamisa ibandla ngelezimbabwe ngelabantu bezimbabwe so thina sithi njengabantwana bezimbabwe okwakathesi sibhizi ngokufuna ukukhipha i-ZANU PF njalo i-right foot forward yethu ubaba uNelson Chamisa lo ofuna ukukhipha unyawo lwethu laphambili lapho azaqalisa khona ukuhomapa siyabe singani kame kancani kumbe azivotela i-Ferrari Society
kodwa selitshiyane ngaphi lezanu khonapho ncube nxa lingasavumeli abantu ukuthi bancintise ezikhundleni ezivumelekileyo ukubana zincintiswe
hayi kambe ngawuthi ama-province wonke oyi-12 e-very clear ukuthi u-president Chamisa nguyozana ngu-president meaning to say the president has been nominated and contested and then ususiba lezanu PF amahoveti esenza i-press conference esithi afuna i-candidate enje so singakuvumela khonokho ukuthi izanu PF ye-nominate i-candidate ukuzothungamela i-MDC lokho asingeke sikuvume
nxa ubaba uChamisa elo sekelo mpela kungani lingavumeli ukuthi ancintiswe yiloba ngubani ofunayo lesabani
kasesabi thine sikuhlele ukuthi izanu PF ayingezake inominate i-candidate loba umongameli ku-MDC ngabe kazanu bene-interest yokunominate ama-candidate hhayi zibe singavumela mevuke ukuthi bephikise upresident
kungani kanti ebandleni leno ncube esikhathini sonke kungaba lokungavumelani umuntu kuthiwa uthengwe izanu uWalshman Ncube wathi ephuma ebandleni kwathi uthengwe izanu omakhuphe kwathiwa bathengwe izanu utendayibiti kwathi uthengwe izanu labomangoma uChamisa ngokwakhe bakhona abake bamethesa icala lokudlelana lezanu kathesi sokungumonzora lo mudzuri kungani ikuhlala kuyizanu kuphela
mina wokuqala emhluku kutsho kasi zange sisho ukuthi umonzura kumbe umdzuri kathengwe izanu and vele kazikhulumi ngabo thina esikutshoyo sithi lowo muntu ophikisana nokuthiwo ngabanye abebandla njalo abuye anominatwe izanu PF izanu PF izithi nguye onganongcono ukuthi abe ngumongameli kulabanye njani yikho kusuka kusinika amawari
umnumzana Mlandu Ncube ngomgcinisihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla le-MDC lithi ukuhlukuluzwa kwamalunga alo kuqhubekela phambili kulandela ukubotshwa ngempela viki kukamnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North edalele ePhalamende kanye lonkosazana Joanna Mamombe. Ababili laba bamiswe emthethwandaba namuhla eHarare bacela ithuba lokuhlawuliswa imali yesibambiso ibheyili kodwa umantshi uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa. Ababili laba betheswa icala lokuzama ukugenqula urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingekho emthethweni. Sokulamalunga edale lephalamende awe-MDC edlula ishumi lanhlanu labalandeli baleli bandla bangamakhulu ambalwa ababotshiweyo kulandela ukutshengisela okwenziwe ngozibandlela. Umumo emasimini uqhubeka usiba mubi ngoba izilimo eziningi sezitshile osokubangele ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Arex Lokhuthaze abalimi ukuthi baqhubeke benakekela izilimo zabo eziseleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwenzakala inhlanganiso ezilimukisa uZulu ngendlala zisithi izigidi ezinhlanu zabantu beZimbabwe babhekane lendlala lonyaka. Izilimo eziningi esigabeni seMathebeleland North sezichile ngelanga elikhona kulandela ukungani kahle kweZulu phose isigaba sonke lezinye indawo zelizwe. Umlimisi omkhulu wezifuyo lezilimo eMathebeleland North eRex umnumzana Dumisani Mbiwa Nyoni uchaza isimo sezilimo eMathebeleland North.
Xa sikhangela isimo sezilimo lonyaka akukuhle. Abalimi baba lendima kaNovemba abalutshwane, kwaba labanye abalendima kaDisemba, iningi laba lendima ngenyanga kaJanuwari uZibandlela. Indima eziningi ezikaNovemba loDisemba kwabaningi kwatsha, kwathi abalutshwane ngenxa yokuthi ukunakwalo lalisina liseqa. Phose mhlawumbe ungathola ukuthi xa singasebenzisa umzekeliso isiqinti esinjengesebubi emawadini angu-23 ungathola ukuthi phose angu-4 abenganathola izulu ngezikhathi ngezibanga eziba seduzeduze okuthi babe bephosa babe lesilimo esingcono. Kwezinye indawo belisiba khatshana lakhatshana, usuthola ukuthi kona komunye kuchile komunye kuyaphila.
Umnumzana Nyoni uthi indawo ezibalisa iGwelutshena, iLupane leLisulu izilimo ziyathembisa loba nje inengi latshelwa ngamabele. Umnumzana Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba banakekele lezo zilimo ezithembisa ukuvunwa njalo balinde izilimo zabo zingaze zachaphazwa izinanakazana.
Sikwayisa kubana abalimi kabalinde emasimini. Silobudla obuningi obuba khona. Okokuqala kuba izifuyo zabanye abalimi. Okwesibili kube izingulube zeganga, lezinye nje inyamazana. Nxa kuyilaba basendaweni ezilendlovu, lendlovu ziyabavakatshela emasimini ngalesi sikhathi sokuvuthwa. Kube sokusithi abalimi amabele lenyawuthi sithi kabalinde bangadlelwa zinyoni. Ngoba khona phana nxa eseqalisa ukuba ngamachaphazi kusiya ekuvuthweni kwamabele lenyawuthi inyoni ziyabe sezibhahile. Ikakhulu okwalonyaka ngenxa yokuthi utshani endaweni eziningi abuzi ukuvuthwa, abutshengisela ukuthi buzavuthwa ngendlela efana leminyakeni ukuthi inyoni zizazi sutha zidla intanga zotshani. Kutsho ukuthi zizabe zisiza kulabo abalendima zamabele lenyawuthi. Sibuye sixwayise njalo ukuthi kwezona izindima esizithembileyo ezingani izingconywane zikaJanuwari, kuqakathekile ukuthi sibe silokhe silwisa ukuhlakulela sisiyahlola kabili. Nxa kuthiwa khona sehlulekile sihlole kanye ngelanga esokuthi i-scouting ukubona phela ukuthi akulabudla obuba khona emasimini. Kungaba ngamatheza, kungaba yibudli kona lobo obudla izilimo zethu esithi fall armyworm. Kuqakathekile ukuthi kwena umlimi xa kunanzelela akuthathele inyathelo. Silesilimo sochinda kwezinye indawo. Isilimo sochinda sesenza amaluba kathesi, siqalisa lokubumba amabhola ayiwaza phuma phela uchinda lwethu. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi umlimi aqine ekuhloleni ukuthi akulabudli njalo khonapho esilimeni sochinda. Nxa sokudingeka ukuthi kuchele imithi, abonisane labalimisi bachela imithi yokuvukela amabhola la awochinda angazadliwa ibudlo obunjengabo American bollworm, okubhola kungene phakathi kochinda kwebhola lochinda kuhle kuluchithiza uchinda lungazelwa belusa lusakhula lwenza ibhola.
Umlimi umnumzana Mandla Chuma uthi izilimo zakhe zivukile ngezulu eline ngomhlolanja loba nje abanye bengelalutho.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile kulandela ukubona kwezulu elithe salithola ngonhlolanja, bese singasela themba sibili besithi sizalahlekelwa. Kodwa izulu lithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi. Kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima ngoba akulalutho emasimini, khona bezama ukuthi balime, so singazi ukubana kuzamila kumbe njani kodwa thina sasilime ukuqala hayi uyathembisa nxa lingathi line njalo kuyona linyanga kaMpimpidu sibonane singafuna
ugatsha lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi selokhupha imibiko ebonisa uZulu ngesikhudumezi esikhona elizweni esilakho ukudonsa amalanga athize kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi iningi labalimi libhekane lokutsha kwezilimo kubangelwa ukungani kahle kwezulu kanye lokuchisa okukhona osekubangele ukuba abalimi babhekane nendlala ezinye inhlanganiso zithi lumnyaka kulabaningi abahlala emadolobheni abazadinga uncedo lokudla lanxa kuvame ukuba ngabemaphandleni kuphela ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulumteni weplum tree ososizini olukhulu esigabeni sakumakhulela 2 ngemva kokubhujelwa ngumntwana olunywe inyoka. Uzinhle Nleya obeleminyaka yokuzalwa elithumi njalo obesenza izifundo zika grade 3 eBhuje Primary School ubhubhe ngempela viki ngesikhathi egijinyiselwa esibhedlela ngemva kokulunywa libululu elele ngolwesine ebusuku. Ungcwatshwe izolo. Sixoxele sihlobo sakhe njalo eyisakhamuzi umnumzana Christian Dube wasichasisela okunengi.
Engingakuchasisa nje ukuthi umntwana kukhanya inyoka le ingene endlini ebusuku belele. So kwenza ke leyo singazinyoka lembe ingabe ingene engutsheni loba uyithintile kodwa esebuthongweni yasemluma ke ngaleyo ndlela wakhala wasevusa ke abazali ukuthi hayi lapha ngilunyiwe. Ekuvukeni kwabazali labo ngabantu asebekhulile, ngabantu abadala mpela, abantu abakhangele umntwana. So bathe ekuvukeni kwabo bamthola elegazi esandleni abasazange bananzelele kangakho, bacabanga ukuthi hayi mhlawumbe umntwana ulunywe ligundwane ngoba kukhanya imlume kwaze kwabe kabili. Okwenza ke leyo walala ke umntwana, kuthe ekuseni bavuka bayithola ke lenyoka bayibulala, kodwa umntwana esevele senjani esevuvukile isandla.
Esibhedlela kumbe ekliniki kalizange lithole yini usizo?
Usizo lutholakele esibhedlela babonkomo, kodwa esingakutsho nje ukuthi kutsho ukuthi isikhathi umntwana ahambe ngaso besekuvele kuwona kele, ngoba kukhanya uhambe ngathi ukhanya ulunywe ebusuku ngolwesine iyo lenyoka, then waya esibhedlela kutsho ukuthi ngathi besekuyi-Friday ekuseni sebebona sekuserious bamhambisa ke lokuzeni esibhedlela. Defke esibhedlela bambizele ambulance, then iambulance yafika endleleni ke esesiya ePlumtree yikho la kuhle khona kala khona watshona umntwana.
Njengesigaba lihlukumezeke kangakanani ngalesi sehlakalo?
Wabunkomo sihlukumezeke kakhulu ngoba ukulahlekelwa ngumntwana ngale indlela ngathi nje loba ukuthi kulahleke umphefumulo womuntu kuyazwisa ubuhlungu kakhulu. Engingakutsho ukuthi sihlukumezeke kakhulu ngathi kusukela kubukhokheli bonke nje obe ward 9 bese ngisithi nje ngizibonele nami ngawamamehlo indlela ababalisa kade behlukumezeke ngakhona babunkomo, ngoba ungabona abantu abadala sebesehlisa inyembezi ngale ndlela kade sekusenzakala ngakhona. Ngitsho la manesi esibhedlela lawo sibesinawo mpela umntwana ebekho, hayi kubonakala mpela abantu behlukumezekile. Engingakutsho hayi kuyadabukisa mpela kakhulu abantu esigabeni bahlukumezeke kakhulu babonkomo. Sihlukumezeke kakhulu impela ukuthi asikwazi ukuthi into esingayichaza sithini.
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzisa komakhulela 2 ePlumtree njalo uyisihlobo sikantombazana olunywe inyoka watshona ngempela viki. Udaba lokulunywa kwabantu zinyoka ezwekazi leAfrika ludubo oluhluphayo kakhulu, kanti njalo le mithi yokwelapha umuntu oyabe elunywe yinyoka kayitholakali kalula emazweni amanengi. Kolunye njalo udaba olwenzakala esigabeni sePlumtree, amapholisa asebophe abafana ababili abasakhulayo abaphume kuvidiyo esabalale enkundleni yokuxhumana eWhatsApp bebhaxabula omunye untombazana ezibunu. Omunye wabafana laba ubikwa ebethandana lontombazana lo, yena okhanya ele minyaka yokuzalwa ephansi kwelitshumi lanhlanu. Abasolwa bazamiswa emthethwandaba ePlumtree kusasa. Ulife Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokuxokozela osokuqhamuke kubandla leMDC ngaphambilini komhlangano alo wokukhetha abakhokheli abatsha oweCongress. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Melika zilokhu zidinga abangaba besinde engozini yezavunguzane ezitshiye umonakalo omkhulu zabulala abantu abangamashumi amabili lantathu edolobheni le-Alabama ngempelasonto. Kulabo sakhulayo abasebenzisa izidakamizwa abathi benza lokhu ngoba bephatheka kubi ngendaba yokuswela abangakwenza ukuziphilisa lokuzilibazisa, kubika uMavis Gama.
Omunye wabasakhulayo laba ongathandanga kubethwa ngegama lakhe ngoyaziwa ngelokuthi Fatso utshelela umsakazi ukuba usebenzisa udakayo ukubalisa insango lomuthi wokukhwehlela ukuze azikhohlwe inhlupho.
Toba chaikondo toba utiriwane chino dhaka.
Saka. Yokuchonja ningachonja. Ukuthi ngithole kuyimandla ana kwa kuyathenga ukuthi asaye lokhu. Ngiyacela bakithi ukuthi ngabe siyatholiswa okokwenza. Ngilawo amacebo amaningi engingawasebenzisa ukuziphilisa. Kunje mina labanye bami sekhawashi kodwa okokusebenzisa kakukho. Sifuna nje imitshina embala nje kuphela. Kasitsoke sakusebenzisa thina okudakayo lokhu nezidakamizwa nxa singatholiswa kokwenza sihlale sibhizi lathi
bhizi ka nematotubathira.
Ufatso ule minyaka engamashumi amabili njalo waphutsha izifundo zakhe zikaform 4 wehluleka ukuqhubekela phambili. Akazihluphanga ukuthi ayethatha impumela yale mihloliso ngoba kungekho angakusebenzisa elizweni elingamtholisi mathuba okuziphilisa. Ubongani Madziwa ngosakhulayo osebenza kunhlanganiso ye-Epworth Sivu Young Influencers Network Connect ulandisa ngakubona kusenzakala lapho asebenzela khona e-Epworth. Ke sizwe imbono kabongani kudaba lwabasakhulayo abasebenzisa okudakayo lezidakamizwa.
And gathesi we now have ama homemade drugs. Kudala ama drugs ayenza like ukungeniswa from other countries, but now ama drugs selungiswa ngabantu ezindlini zabo, of which it's a very big problem elizweni lethu leZimbabwe.
Ubongani uthi lanxa imithetho ikhona elizweni yokwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kayisetshenziswa ngendlela efaneleyo ngoba kubotshwa abatholakala bekusebenzisa loba ukukuthengisa kuphela, ikanti uma kuletha elizweni abathintwa.
Kubuya abanye abantu like kuma locations kuma ghetto be recruit abantwana abancane ukuthi benzeni babe ngama drug sellers. Thina sibathengisele ama drugs and then we give them back the money. Umpolisa engabona mina uyakupha mina kodwa mina ngithunyiwe.
Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust uNkosazana Samantha Sibanda uthi kungumlando kaZulu okubalisa osemabandleni ezokholo ukuphatheka kwezokulimukisa abasakhulayo kungoze khona ekuthatheni izidakamizwa.
Into esikade sikhona emasontweni ukuthi siyakhangela sidlule, sikhangele sidlule, but sithi esikuqala kathesi ayisikho lokho. Sifuna ukukhangela sibe le concern, sibone ukuthi njengensonto singakwenza njani njengabantu abatsha. How can we respond to ama problems achiyejene?
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba imisebenzi yokukhankasela ingozi ekhona ekuthatheni okudakayo eye Unite for Purpose Care and Rehabilitation Group UPCG ngaphansi kwebandla le Holy Cross Budiriro Roman Catholic Church eHarare, umnumzana Herbert Daka uthi kungalesi sizathu abebandla lakhe bakubona kufanele basebenze labasakhulayo laba ukubalimukisa kungozi ezikhona nxa beqhubeka besebenzisa okudakayo lokhu.
As UPCG, we have a department we call the Home Based Care Department, where we recruit and train.
What is the Home Based Care? Kona pa UPCG, la kwa esfundisa kona abasakula elaba. Kwa zogulo ndolozwa kwa bakula yo kwa semakaya esikichina na manes eight kumbe ama care givers in slu. Kwa zulu kulegi ilo kuzatina laba bantu kona UPCG lapho kuna usizo logunagegi ilo kwa bakula yo emakaya abo. Loku kwenza abasakula yo wachole lago kwa kwenza. Silenshelo njalo ezifana lokufuya inkukhu, imibunda, lokunye sisebenzisana labasakhulayo laba ukubatholisa okokwenza.
Rabbit keeping.
Umnumzana Tinashe Chimonyo ngumholi wabongi, unurse in charge, lapho kwelatshwa khona ababulawa ngumkhuhlane wengqondo esibhedlela seParirinyathwa Group of Hospitals. UChimonyo uthi ufisa ngabe uhulumende uyaluqakathekisa lolu hlangothi njengalokho akwenza ngesikhathi elwisana lodubo lokusabalala kwegciwane lomkhuhlane wengculaza.
Of late I've noticed that most of the guys that do drug is substance abuse.
Sengikunanzelele kuba iningi lalaba abasebenzisa izidakamizwa zokudakayo kuyibo njalo abenza ucansi olungavikelekanga, yibo njalo ababa lezithandani eziningi ngoba bayabe besenza lokho ngesikhathi bedakile. Kungakho singanelisa ukuba siza laba bantu siyabe sesinqobe njalo izinto ezimbili njengoba siyabe sesizelwa kudubo lokusabalala kwegciwane.
Ingcwethi zithi kunengi okubuyisela muva imisebenzi yokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa okungekho emthethweni kwemithi lokudakayo kanye lokuthengiswa kwakho. Lokhu kubalisa inkohlakalo kwabamele babone ukuba umthetho uyalandelwa ukuze babotshwe abakuthengisayo, ukuyekethiswa kwemingcele lapho okunye kwakhona kungena ngakho, ukuthula kwakhe uZulu lalapho ebona icala lidalwa labazali abanganakekeli abantwana sikhathi sonke. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Kama.
Kwezenguqu weqembu lechikeneni libe ngochikilobhanqa 1-1 lele Ferroviario elaseMozambique emdlalweni obusemalabi. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn liselizweni laseMalawi lapho ebeliyelungiselela khona ukuqala kwemidlalo yalonyaka yePremier Soccer League ngokuphatheka komncintiswano weNyasa Picks for wona obugoqela amaqembu amabili aseMalawi kanye lelilodwa laseMozambique. Kumidlalo yalo emithathu elidlale kulo mncintiswano, iqembu leChicken Inn linqotshwe nge-1 kanya kwakuqala ngele B-Forward Wanderers laseMalawi, kwathi kwesibili litshaywe nge-2-1 ngelenyasa Big Bullets laseMalawi futhi eliqeqeshwa yisizalo neselizwe laseZimbabwe uCalisto Basua. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas utshele iNtatheli Zindaba uba ukuya kwabo kwele Malawi kumuphe ithuba elokuba ebone abadlali abatsha abathengwe yileli qembu.
Sasisebenzise leli thuba ukuba abadlali abatsha bejwayele ukuthi sidlala njani kuleli qembu, njalo abadlali abafana noTshawula Chimpunza, uSipho Ndlovu kanye loClive Augusto badlale kuhle kakhulu. Osekusele ukuba sibone ukuba abadlali bethu sibamisa njani uze sibumbe iqembu elizasipha impumelo esiyifunayo.
Aphezu kaChimpunza, uNdlovu kanye loAugusto, iqembu leChicken Inn lidinge abadlali ababalisa uMalvin Gaki obedlalela iqembu leHarare City, uBrett Amidi obedlalela iqembu leDynamo Sport yena engumdlali weqembu leFC Platinum, Nyakenye iqembu lechikeni liphuthe imidlalo yeligi lisendaweni yesithathu engalaneni njalo lonyaka likhangelelwe ukuba ngelinye lamaqembu azalwisa kanzima ukuhluthuna isicoco uqembu le-FC Platinum lona eseliphakamise isicoco eminyaka emibili ilandelana. Ekuphendukeni kwalo ekhaya iqembu lechikeni likhangelelwe ukuba lingqikilane liqembu le-Highlanders ngomncintiswano walo nyaka owe-ZNA Commanders Charity Shield. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga jahale zansi kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.